Kana shokora uya risina kunaka ndichanzwa nani Dai ndine mapapiro dai pururuka kudzoka kumusha Mai vanorwara diri kure ndinonzwa nani
Mifananidzo yava kundiita marwadzo nekuti andisi pedyo nemi Maria ndinotsvaga iri kure asi rudo rwemusha ruri pedyo Kana ndingawana mapapiro nasi ndaipururuka ndodzoka kumba Mwari ndine miere Mburi yangu yakachengeteka here Mwari ndine miere Yangu yakachengeteka here Itachengeteka Ndinoda kudzoka kumusha
Dzoka kumusha
Mai vanorwara Diri kure ndinonzwa nani Baba vanorwara Diri kure ndichanzwa nani
Shut up.